Vatori venhau ava vanoti havana kusununguka kuita basa ravo pachena vasingatye, vachiti vanogara vachitya kurohwa, kukuvadzwa kana kusungwa vari pabasa. Mumwe mutori wenhau uyo akamborohwa nekusungwa nemapurisa munguva pfupi yapfuura, Costa Ngomo, audza Studio 7 kuti mapazi ehurumende akaita semapurisa nemauto ndiwo anonyanyo vashungurudza.
Muma street mpawanenge vachirova mavenda isu patinobudawo chitiitewo basa redu ivo vachiitawo basa ravo ivo vanozodzoka vaakutirova saka kureva kuti zvavanenge vachiita ivo zvinenge zvisiri pamutemo saka izvi zvinotsanangura kuti basa redu sevatori venhau harina kusununguka saka pachirungu kana taakutaura nyaya dzepress freedom muzimbabwe ndingangoda kuti pane matanho achiri kuda kutorwa kuti basa revatori venhau ringe richivandudzwa ringe richifamba zvakanaka kuitira kuti tiite basa redu pasina kutya.
Mutauriri wesangano revatori venhau vechidiki Young Journalists Association Valiopod Munende vanoti nyaya yekurohwa kwevatapi venhau yave kuita kuti vamwe vavo vatye kunyora dzimwe nyaya.
Environment iripo ike zvino inodzinga mayoung journalists, inotyisa mayoung journalists, especially mamwe achiri kucollege kuti zvinzi chireporter politics uchibva kucollege anenge akutyawo asi inenge chitori opportunity yekuti azvigadzirewo zita rake asi anogumisira akutya nenyaya yekuti anoziva kuti kana akanyora zvisingadika state azvishamisiri kuti mangwana makusena anomuka masiya ari padhoo pake achimumhorosa kana kuti achimutora kana kuti achimurova.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimirira Tawanda Karomba anoti anoona sekuti vatori venhau vangashandi vakasununguka kana mapazi ehurumende akavapa mukana wokuita izvi.
Asiwo hatingati iyo press freedom haimo muno muzimbabwe irimo asi inoda kukwenenzverwa inoda kukwiridzirwa kuti tinyatsova neenvironment yakanaka. Zvinhu zvakaita sekuti mapurisa atisiye tichinyatsoshanda zvakanaka uyewo vazive kuti tinenge tiri pabasa kana tichiita basa zvinhu zvinoda kuti zviongororwe uye zvigadziriswe.
Sofia Mapuranga atiwo kunze kwekushungurudzwa nemapurisa vemapato ezvematongerwo enyika kana vanhuwo zvavo pane mitemo yakawanda inovatadzisa kuwana mamwe magwaro avanenge vachida kubva kuhurumende kuti vakwanise kuita basa ravo.
Tikatarisa pane mitemo inenge yakatarwa nehurumende inoita kuti vatori venhau vasange vachikwanisa kuwana imwe yatingati information inofanira kunge iri mupublic domain. Saka mitemo iyoyo inopiringisha mapepetero atinoita nauno kuti unenge usina mukana wekuwana information yaunenge uchifanira kuti uwane inofanira kunge ichiwanikwa ne the public asi nenhau yekuti kunenge kune mitemo inenge yakasunga kuti uwane information iyo zvinova zvinokanganisa basa redu.
Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Vatavani Moyo vaudza Studio 7 kuti mitemo yakawanda inokanganisa vatapi venhau kuita basa ravo nemazvo. Vanoti mitemo iyi inosanganisira Access to Information and Protection of Privacy Act, Interception of Communications Act, Official Secrets Act nemimwe.
Yakawanda unogadzira nziyo nemanzi inoshungurudza kubva kumutemo. Chechipiri chatinoona tichisangana nacho chatinoti chinovhiringa kusumudzirwa kwemapepanhau nekufambiswa kwemashoko kushanduka kana kuti kusagadzikana kwoupfumi hwenyika zvazvinoreva ndezvekuti mapepanhau anokanganiswa zvikurusa kana vana vemuzimbabwe vasina cheuviri vanenge vakudzingirirana nezvinhu zvakatarisana nezvinogutsa dumbu zvinovandudzira pfungwa vanenge vachiti tinozozviona kana dumbu raserera.
Vatiwo pane zvimwewo zviri kunze kwemutemo zvinoitwa nehurumende zvinovhiringa basa revatori venhau zvakaita sekuvharwa kwakaitwa internet nehurumende munandira.
Ukadzima masaisai mapepanhau anoshandiswa masaisai kuti avane anga achiwana nhau dzavo. Vana vemuzimbabwe vanoshandisa masaisai kuti vaone nhau uyezve kuti vataure pamwe chete ivo pachavo. Saka mukadzima masaisai nematandemutande anofambisa mashoko zvinopokana zvikurusa nekuvandudzirwa kwemapepanhau uyezve nekusumudzirwa kwekutaura.
Mukuru wemedia center vaErnest Mzengi vanoti kunyange hazvo bumbiro remutemo yenyika richipa vatori venhau rusununguko rwokuita basa ravo pachena, vatori venhau vanofanira kusunga dzisimbe kuti mitemo inovashungurudza ibviswe.
Zvimwe zvezvavanogona kuita kurambavo vachitsigirana nemapoka ari kuzama kuti munyika muve nemitemo yokufambiswa kwemashoko yakasununguka. Mapoka akaita sana MISA, mapoka akaita sana VMCZ nemamwe vatori venhau vanofanira kuti vashande navovo kuti vasunde muchinyararire zvisina kunyanya kuzovano kusunda kune chisimba kuti zvidaro.
Munyori webazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti vatori venhau vanoita basa rakakosha chose munyika, uye ndosaka hurumende yave kusandura mitemo kuti vaite basa ravo vakasununguka. VaMangwana vati vanotarisira kuti mabhiri ekushandira mutemo weIPA nekuvandudza mimwe mitemo yezvekutapwa kwenhau nekufambiswa kwemashoko ange aendeswa kuparamende muna Chivabvu. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa pasi rese senzira yekurangarira kukosha kwakaita basa rinoitwa nevatori venhau, pamwe nekuti dzihurumende dziremekedze kodzero dzavo kuitira kuti vakwanise kuita basa ravo vasingambunyikidzwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.